Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, kurume 28, 2018. Makateerera Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hausati waona zvichemo zvebato reTransform Zimbabwe iro rinove imwe nhengo dzemubatanidzwa uyu.
MDC vakanga vachiita maprimary elections kuma areas kana kunzvimbo dzakapiwe Transform Zimbabwe nemamwe maalliance partners. Saka ndikandoshi yuto chikuru ichocho chakanga chichibva kuma province.
Mutungamiri wenyika vaemasune Munangagwa votarisirwa kushanyira nyika yeChina mukuedza kwavo kukwezva vekunze vanozosima mari munyika. Nhasi tichakupai zvinobva kuvateereri veStudio 7 muchikamu chedu chesocial media chatinopiwa naMavelas Musanganyauye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoti hausati waona zvichemo zveimwe nhengo yemubatanidzwa uyu Transform Zimbabwe iyo iri kunyunyuta kuti imwe nhengo yemubatanidzwa uyu MDC yave kutodoma nhengo dzebato rayo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mumatunhu anonzi akapiwa Transform Zimbabwe pasi pechirongwa chekushanda pamwe chemapato aya. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakaudza vatori venhau kuti musangano weCongress yebato ravo wakaitwa mukupera kwesvondo wakaratidza kusafara nenyaya yekuti MDC yave kutodoma vanhu vachaimirira musarudzo mumatunhu ayo. Vakati vakatokwidza chichemo ichi kuMDC Alliance.
Tine matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira kuti patori nevamwe vakatosarudzwa kumirira MDCT munzvimbo dziri kumirira Transform Zimbabwe. Saka izvo takazvikurukura tikaendesa dokumendi rezvinyuto zveTransform Zimbabwe kualliance kuti zvimwe zvigadziriswe. Zvikasagadziriswa, Transform Zimbabwe inobva yazogara zvakare pasi kuti yoita sei kuti ipfuurire mberi.
Asi vachitaura vakamirira mutungamiri webato ravo reMDC vaWalsh Mencube, avo vanhu vemutauri weMDC Alliance. Mutauri weMDC vakurawo nechiwai vati sekuziva kwavo vakuru vakuru muAlliance havasati vawana chichemo cheTransform Zimbabwe.
Ichocho chunhu chisati chasvika kualliance. Chatinoziva chatakaita ndechokuti takabvumirana kuti pati imwe neimwe ichange ine maconstituency api. Ndiwo havanotarisirwa kuti vanofarira kunge vachikondesta uMP ndofunga zvichidzika kuukansela. Saka hatitarisiri kuti imwe pati inge ichipinda mune imwe pati. Zvatakasainira ndo zviripo.
Chimwewo chisiri kufadza veTransform Zimbabwe ndechekuti pazvigaro zvese gumi nezvipfumbamwe zveNational Assembly zvakapiwa bato iri hapana kana chimwe chiri mumatunhu ekumatebeleland ese ari matatu. Asi vachiwai vati mapato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance akagara pasi asati abuda nechisungo icho vakabvumirana vese.
Mazivira tinoita toziva kuti Transform Zimbabwe yakapuwa maconstituency avo andoziva kuti anofara kunge achisvika 19. Saka mazivira andoita vakatosaina vakaratidza kukutsikana vakatenderana nazvo. Hatisi kuziva shoko rechinyunyuto ravanotaura kusvika tagamuchira chinyunyuto chavo chotorwa kubva ipapo.
Mutauri weMDC Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingataurire MDC Alliance bato ravo rinoremekedza mubatanidzwa uyu uye riri kutevedza zvese zvakabvumiranwa pasi pavo. Vati nekuda kwaizvozvo bato ravo haringasarudze vanhu kuti vakwikwidze munzvimbo dzakapiwa mapato avanoshanda nawo. Vangari Fume vanoti Tariro yavo ndiye kuramba vari mu MDC Alliance uye vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe mukati mesvondo rinotevera.
Hatiri kutotarisira kuti chinzwe ndezvekuti zvinhu zvigadziriswe munguva pfupi pfupi inotevera. Kana zvisina kugadziriswa nguva pfupi inotevera, zvinokosha kuti zvitogadziriswa isuwo tipe feedback kuvanhu kuti aiwa zviito zvenyu zvakagadziriswa. Saka tiri kutarisira kuti mukati mevhiki kana vhiki nehafu zviito zvese zvinge zvagadziriswa.
Vanongorora zvimatongerwo wenyika vakazvimirira vavhividhi gwede vanoti matambudziko akadai anowanikwa pamibatanidzwa yese uye anogadzirika.
Saka vanofanira kunge vachiziva kwavakananga nezvavari kuda kuita. Ndosaka tichiti vatungamiri vemapato iwaya ngava vanobatana vachinzwisana kuti vofamba sei panyaya yematambudziko ataurwa netransform Zimbabwe nevamwewo vari kugunun'una panyaya dzakasiyana siyana.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira Crisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatungamiriri muMDC Alliance vagadzirise zvichemo zvenhengo dzavo.
Semusangano mukuru wakadaro unowana panogumana mapfiwa. Zvatinokurudzira ndezvekuti kana mapfiwa yagumana, utungamiri ngaugare pasi.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu anoti People's Democratic Party, ZIMPF, ZANU NDONGA nemaltracial Christian Democrats. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguya.
Tichere panyaya iyi, mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti bato ravo rakashandisawo mukana wemusangano mukuru weCongress yavo yakaitwa mukupera kwesvondo kusarudza utungamiri huchafambisa basa kwemakore mashanu anotevera. VaNgaruvhume vanoti vakabudawo negwaro rezvavanotarisira kuita kana vakasarudzwa kutungamira nyika iro rinonzi Ignite. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvisungo zvakainzwa zvatakabuda nazvo, chekutanga tingati isu takaita sarudzo yekusarudza vatungamiri veTransform Zimbabwe vachange vachitungamira bato kwemakore mashanu anotevera. Saka ndo chimwe chezvinhu chatakabuda nacho kuti takawirirana sebato reTransform Zimbabwe pavatungamiri vachatitungamira. Iniwo ndakasarudzwa kuva Transform Zimbabwe president kumakore anotevera mashanu. Takalonja kana kutakaburisa dokumendi redu, chinyorwa chedu chinonzi Ignite, chekuti ichocho ndo chatakataura nekutsanangurira vana veZimbabwe kuti zvii zvatinokwanisa kuita kana vachinge vasarudza vatungamiri veTransform Zimbabwe munzvimbo dzavo dzakasiyana siyana. Saka takabudisa policy document iroro rinonzi Ignite. Chechitatu, bato reduwo rakagamuchira zvakabve kumaprovinzi edu atakanga tinawo pamusangano. Tanga tine maprovinzi anosvika 13 anosanganisira provinzi yedu yediaspora yekusouth Africa. Ipapo zvatakaita ndezvekuti vakatipa zvavanotarisira kuti musangano weTransform Zimbabwe ufambe wakaita, uyewo vakatipa maringe nemashandiro avari kuita kunzvimbo dzavo nematunhu avo nenyaya yeAlliance. Saka pane zvisungo zvavakatipa provinzi imwe naimwe kuti Transform Zimbabwe yoita sei ichipfuurire mberi iri muAlliance. Chekupedzisira, pakavawo nechisungo nekuwirirana kuti bato reTransform Zimbabwe kuti zvikunde kana nekubudirira pasarudzo dzinotevera zvii zvarinofanira kuita. Saka pakaumbwa roadmap yatakaita isu yekuti tinofanira kufamba sei kusvika tasvike pasarudzo ya 2018 uno. Saka ndingati ndo zvimwe zvezvisungo zvikuru zvakabuda ipapo.
Vanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare neStudio 7. Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vanoti rwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rwukuenda kuChina kubva musi wa2 kusvika musi wa6 kubvumbi, uko kwavakakokwa nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping nderumwe rwevachashandisa muchipatapata chavo chavari kuita chekuedza kugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuti nyaya dzeupfumi dzigadzirisike nekuchimbidza. Bazi rezvekunze kwenyika muChina rakaburitsa mashoko nezuro ekuti hurumende yakakoka vaMnangagwa kwemazuva mana. China yanga yagara ine hukama neZimbabwe mune zveupfumi mapazi akasiyana siyana. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abatanyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Chikanai Masia kuti tinzwe mafungiro avo mune zvenyaya iyi.
Kama wedu neChina tinoda kuti tihutarise kubva pakapinda vamunanga kwapa kuti sei vachinge vanova vanodaidzwa daidzwa not only to China asi nekunana Brazil muko vari kunzi maminista akatosangana navo kubva pakapinda muchigaro. Nyaya iripo ndeyekuti mukatarisa kuzokera kubva kumashure vanhu vanga vanoitana vamugabe including international community yacho. Saka yakanga international community inosanganisira vana China nana Britain dzakanga dzidzaa nema alternatives adzaisa kuti dzigone kuwana umwe munhu anotungamira pachinzvimbo chava mugabe. Ende mukatarisa mumagwaro atinosangana nawo vamunangagwa ndo vakanga vachinge vari favored kuti vando vanoita takeover kubva kuna vamugabe. Britain inotonzi yakatomboisa parutivi $2 billion yekuti vaone kuti vangabvisa sei vamugabe vaise vamunangagwa. Chinawo yainge iri iyo inofunga kuti vamunangagwawo vangatungamira nenyaya yekuti vamunangagwa vaita restorwa semunhu anonzi reformist pachirungu.
Izvo mafambiro avari kuita vamunangagwa mangwana vakwira ndege vadzika zviri kubata papi kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinovasiya zviri papi kunyanya kuhomwe yenyika uku?
Kufamba kwakagara kunyange panguva yavamugabe yavaitonga kwaitora mari yakanyanyisa kubva mupublic purse kubva mumari dzemataxpayers. Tichitarisira kuti production yeZimbabwe yanga yaka isina kuti tsunungukei yairamba ichidzikira naizvozvo zvinoafekta mataxpayers. Asi tikatarisa kwavari kufamba vachienda nevanhu vavari kusangana navo vanhu vanga vagara vakatarisa sezvandambotaura kuti nevamunangagwa vakapinda zvingaita nani ukama hwavo nezimbabwe. Zvekare vamunangagwa ivo vanomanikidzira kufamba nokuti vari kudaka kuita macorrections kubva pane zvaitwa navamugabe.
Iyo China iva dzimwe nyika ndinonzwa dzichinyunyuta kuti ine ushamwari hwechikunyanguvo hwekuti inouya yotora zvose yodzokera, inosiya Zimbabwe iri papi nyaya iyi?
China yagara ndo zvainoita zvokuti kana mukatarisa kana kungava muconstruction chaino kana ikauya ichikuvakirai kana madhamu chaiwo kana varume vanenge vachisunda mabhara vanenge vabva kuChina, mari yokuti vakuvakirei dhamu iroro inenge yabva kuChina makwereteswa nebhenki rokuChina. Saka imari inenge isingauyi mumaoko enyika. Saka hakuna chinosara chiri mumaoko ehurumende dzinodzivisana neChina.
Vanga vari Dr. Chikanai Masia vachitaura vari parunare vano muPretoria kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump iri kupeta chirongwa chaichengetedza zvizvarwa zveLiberia zvaigara muAmerica kuti zvisaburitswe munyika iyi. Asi chirongwa cheDeferred Enforced Departure icho chaitariswa kuguma musi wemugovera chichawedzerwa negore rimwe chete sechikamu chekupeta nacho chirongwa ichi. Sangano reHuman Rights Watch iro rine muzinda muAmerica rashoropodza zvakasimba Turkey nekuwanda kwevanhu vari muusungwa nekuda kwezvavanoisa pamadande mutande vachishoropodza urongwa hwenyika iyi huri kutungamirwa nemauto muSyria wekurwisana nechikwata cheKurdish. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti vanomira negwaro ravakaburitsa revanhu vavanoti vari kubira nyika mari vachiendesa kunze zvisiri pamutemo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakaburitswa iri riri kushorwa nevakawanda vanoti vaitarisira kuona mazita evakuru vakuru vezvematongerwo enyika sezvo vakawanda vavo vachinzi vanoendesa mari yehori kunze kwenyika. Asi vamangunja vanoti vanomira negwaro ravo sezvo zviri kuita makambani aya nevanhu ava zviri kuita kuti vanhu vashaye mari munyika. Panyaya kuti pane vanhu vari kufungidzirwa nevakawanda kuti vari kuita zvehori vachiburitsa mari, vamangunja vanoti kana pane anoziva vanhu vacho ngaamangare. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaJasper Kaondera vanoti gwaro rakaburitswa harina mazita evanhu vanofungidzirwa kuti vane mari yakawandisa kunze kwenyika. Vakaondera vanoti zviri pachena kuti vanhu vakatiza munyika vakaendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo iyo yavave kushandisa pari zvino. Mumwe mushandi weimwe kambani anoda kuzivikanwa nezita rekuti Tambudzai anoti mazita akaburitswa mashoma sezvo kambani yavo inotengesa nzvimbo dzekuvaka dzimba kuvagari vari kunze kwenyika asi vachibhadhara mari yekutenga kuBritain.
Ndinoziva munhu ari kuUK akatenga land muno muZimbabwe kuzodevelopa. But they opened an account there and they buy the land uko. Mari dzose dzinobhadharwa uko. The land is here.
Mamwe makambani nevanhu vakaburitswa mazita avo vanoti zvakabuda mugwaro reRBZ Manyepo sezvo vakapedzerana nebhanga guru renyika iri kare. Kunyange vakuru vemakambani varamba kudomwa nemazita vanoti vakapedzerana nebhanga guru renyika. Mumwe mushandi wekambani yeUnilever asina kuda kudomwa nezita anoti zita rekambani yake rakadomwa nekuda kwekusagona basa kwebhanga guru renyika sezvo vakabhadhara mari yakabuda kare kare.
Ndikufungidzira kuti paperwork yekureserve bank isina kuitwa zviri proper.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti vanhu vakaburitswa mugwaro iri vashoma zvichienzaniswa nemari yakambotaurwa iyo inosvika kumabhiriyoni ane chitsama.
A list tarona zveshuwa but hapane mahunga hunga I think market but vamwe vari kuti list inogona kunge isiri comprehensive nekuti mari dzakambei dzataurwa navamangunjwa. Maridza dzakatwandisei even mari dziri kutaurwa mumagwaro onyaya dzemailicit financial flows nyaya dzeexternalization dzodzo dziri kutaura kuti mari yanga ichibuda kana kuti iri kutobuda imari yakachawandisisa. Saka I think pane kusanwirirana in terms of list my expectations evanhu nelist rakaburiswa nehurumende.
Vachitambara vanoti hurumende ichine mukana wekuzvichenesa kana ikaita commission inoongorora kuburitswa kwemari munyika nemunhu wese. Kuburitsa mari zvisiri pamutemo kana kuwana mari kunze kwenyika munhu asingataure kuhurumende mari yaanenge awana kuti abhadhare mutero imhosva. Vamwe vanoona nezveupfumi vanoti mitemo yakafanana nekurambidza vemabhizimisi kudzosera mari yavanenge vashanda kumusha kwavo zvimwe zvezvinhu zvinodzinga vemabhizimisi vekunze. Mamwe magweta anotiwo zvinonetsa kusunga vakaburitsa mari ava sezvo mutemo wacho mufaro usina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa.
Vamwe vagari vekumagokova kuchisumbanje mudunhu reManicaland vanoti vakatsamwa kuti zvirimwa zvavo zvakarimirwa pasi nekambani Green Fuel Private Limited apo vainge vatarisira kukohwa. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti kambani iyi yakarimira muvhu Chibage nedonje zvevarimi izvo zvakaita kuti vakawanda varasikirwe zvikuru. Vamaduku vanoti nyaya yemiganhu neivhu iyo yagara ichinetsa ndiyo zvakare honzeri pachiitiko ichi, uye vanoti hurumende haina zvayati yaita pamusoro pazvo kunyange hazvo nengo dzeparamende dzakamboshanyira nzvimbo iyi uye dzinoziva nezvenyaya iyi. Mumwe wevamiriri veparamende vanoziva nezvenyaya iyi uye vaive muchikwata cheparamende chaiona nezvekuendeswa kwevhu kuvatema, vameya Justice Wadyajena vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi vanoiziva uye ichataurwa muparamende mavhiki mashoma ari kutevera. Studio 7 haina kukwanisa kubata veGreen Fuel kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navamaduku.
VeGreen Fuel varimira Chibage nedonje revagari vekuchisumbanje pasi zvekuti kutaura kuno vane hurongwa hwekurimira rakawandisa asi vanga varimira 5 hectares zvazotadza kuramba zvichienderera mberi nekuti varimi vazhinji vazosimudza musoro vachishinesana nekambani kuti naakurimira sei zvinhu zvedu, nguva yekurima yapfuura uye yaakunguva yekukohwa.
Vaita izvi ndiani?
Kambani yeGrifi vashandisa matrakta avo. Tingati pari zvino gore rino mvura yanga iri kunaya zvakanaka, saka varimi vatomusara nemavhiki maviri ekukohwa ndopazvaitika. Zvekuti zvinhu zviri kushungurudza vagari kuti seiko zvaitika, nekuti zvinoratidza kuti ukama hwagara huripo pakati peGreenfield nevagari hauna kumira zvakanaka, nekuti hapana kutaurirana, hapana kunzwisana. Saka mibvunzo mikuru ndeyekuti seiko zvaitika munguva yekukohwa yakukwana. Zvinoratidza patiri hutsinye.
Ndo zvatinoda kuziva chii chaitika apa.
Hatingangoti pane makakata nevagara angoripo atove nemakore anoraudzira 89 kana tinauta kuti asvika decade, nekuti pane muganhu iri kunoita kuti miganhu yevagari neGreen Fuel inoperera papi, uye ukama hweGreen Fuel nevagari panyaya dzeminda huri kufamba sei. Saka zvaitika izvi ndechimwe chezvinhu zviri kuratidza kuti kunzwisana nekutaurirana hakusi kufamba zvakanaka.
Chibage nedonje zvese zvarimirwa kure?
Zvarimirwa pasi kuti kutorima nematractor vachiri zvipfutsira pasi, zvekuti ivo varidzi veminda idzi kunyange vamhanya mhanya kuda kunondonga zvarimirwa izvi hapana chiri kubuda, nekuti Chibage changa changosara nevhiki chete chichikokorwa, donje racho ranga ratove nemabhora raakuchena. Saka zvinhu zvinoshungurudza nekuti vese vanga vachiona zvichiitika izvi vanoona kambani iri yaine hutsinye, nekuti kunyange kwazvinoitikawo kune dzimwe nzira nyika asina kuti kuma tauni kuti nongozwa vemunisipariti mapurisa aya kana vanhu vakarima vasingafaniri kunge vachirima vanopihwa mukana wekuti vabvise zvinhu zvavo kana kuudzwa kuti dai maita mavhiki maviri kana pano nepapo, asi kambani haina kunge yazviita izvozvo. Ndopatiri kushungurudzikana.
Makamboendesa nyaya iyi here kumapurisa kana kuti kwashe?
Iyi nyaya yeukama hwekambani yeGreen Fuel nevagari haisi itsva, vazhinji vagara zvichizati taane makore anoraudzira 8 zvichingotaura nezvayo. Tingati madzimambo edu kunza kuna Chief Garahwa mapurisa aipachisumbanje inyaya yanga yaenda kumatare magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, inyaya yavanomirira, inyaya yakaendeswa kuparliament portfolio committee yeyouth indigenous vision and economic empowerment, uyezve pari zvine kutaura kudai inyaya iri mumaoko ecommittee yeparliament yeLands. Kambani yaramba ichiregezwa ichingoita mafiro ayo munharaunda ine vagari vane kodzero vane hurumende. Tichishaya kuti hurumende inoregedza sei kambani ichiita zvakadai hutsinye kuvagari.
Saka pari zvino pazvaitika nhasi izvi mambotumira shoko here kuhurumende, kumapurisa?
Sekuchitaura kwatiri kuita kuno iyi ndiyo imwe yenzira dzekuti vazhinji vateerere, nekuti vanogara vachiteerera chirongwa chenyu cheStudio 7. Asi isusu seveku Platform for Youth Development Trust taudza mapurisa nyaya iyi dauza we koti kwenye kutiba shijiba yadimi kwa pasi awani wanopi wa mbeu ni huru mende yedonje mbeu ni huru mende yechiba kipa ya tedi presidente wa skimu saka we koti kwa pasi yecheche inye hati oma wako wawo zikubatirana kutipe kike quantify kuti jarimi kwa pasi izi zino kwanza kuita mari asa azizo shegaza tati kamba nisa zanya hii ku parliament portfolio committee ya wajika kena ya gara hii kubatiri zanya hizi kutishibude pachena ta mangara zanya hii ku lens commission
vanga wari mkuru wesangana re platform for youth development wa Klaris Maduku wari parunare kuchipinge na talono kawandewe studio 7. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Nhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri vedu pamadande mutande esocial media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa mashoko emapurisa avakaparura nezuro ekuti vari kutsvaga vaitsaidza mara murwiri wekodzero dzevanhu uyo wakatsakatika makore matatu apfuura. Regai timboenda kuvatsigiri vedu veVOA Shona Facebook page yedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Oma tinashe munashe kuharare bata sikuru muwese tichinzwa ye kumpira kare 2015 saka inini zangu kwenye ndile kuti mapurisa ano kutanga kutaka ike zino uyu muna achitorwa papika indaka wana inura tijira kuti aeva mota ili mapurisa saka mapurisa aka mutora wa mapurisa api ari kuti kana mapurisa wa asa kugona kuwa niko kuti avonjo kuti pa maka mutora maka muende sa kupi wa baka mugamukira nani nisi nipasa kukarikasira kuti kwa nyaya ya chono akuona pangu ndinoona kunge inenge disguise kubata vanhu kumeso
muri kutaura na Desire Mutape ndiri ku Pretoria. Zvinoratidza kuti hurumende yedu ihurumende yava kukoshesawo zvido zvevanhu ihurumende yasiyana nehurumende yava Mugabe. Zvinoratidza kuti vaED munhu akazvipira kushandira nyika.
Ndinoitwa Muzvare Fungai Chidoko ndiri kuEmirates. Kuma Emirates hakuna kidze basi tiriko nendawo yekushupika nekushungurudzwa nayo vanhu vari kutonga nyika vadai vambobvawo vakutsvaga itaidza mara iye zvino makore esa yavanga vakanyarara chokwadi chokwadi mumwe munhu kutsakatika just like that kuti jairira hatisi kutombofara nenyaya yaitaidza mara munin'ina wake akasvika pakutosungwa achisungirwa nyaya imwe chete iyoyo achiprotesta kuda kuziva kune mukoma wake iye zvinezvi vakuramba vachitaura kuti vari kumutsvaga vanomutsvaga havasi kuziva kwaari kutiita matenzi kubata pfungwa dzedu.
Munotaura navadhanisa ndiri kuUK. Chokutanga ndinoda kuchema zvikuru nemhuri yokwadzamara. Tinoziva kuti kutakatirirwa nememba yefamily zvinorwadza ende munhu wanga achiri munhu wechidiki akasiya mukadzi mudiki nevana vadiki zvinorwadza. Ndochinda pechitu kuti iko munoziva tingangoti hedu kuda vamunangagwa varevesi asi ndinofunga vanorevesa. Kufunga kwangu nokuti munhu azvipira kuda kugadzira nyika kuti nyika inake nokuti iyi nyaya dzamara iyi haisiri nyaya yakanaka. Mukawa vachizvipirawo kuti ngazvibude pachena mapurisa ngataure. Ndinovimba takazvinzva kubva 2015 pakadhisapia vadzamara. Hapana munhu akavuya pamberi kuti abatsire mhuri kuti kana kutsvagwa kwavo kana mainvestigation hapana akaitwa. But vamunangagwa iye zvino vazvipirawo kuti zvinhu zviitwe nenzira yakanaka. Ndinofunga vashanduka.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous nemi vateereri vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa. Sezvo nguva yedu yapera regai timotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hausati waona zvichemo zvebato reTransform Zimbabwe iro rinove imwe nhengo yemubatanidzwa uyu riri kuti harisi kubatwa zvakanaka nemamwe mapato. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kushanyira nyika yeChina mukuedza kwavo kukwezva vekunze vanozosima mari munyika uye kugadzirisa ukama hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinotarisira kuti munge muine zvakare manheru patinokupai dzimwe nhau. anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemi, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.